Muriri wekodzero dzevanhu kadzi uye vari nhengo yeparamende amai Priscilla Misaira Mbwe Mushonga vanoti kutadza kumiririrwa zvakakwana kwemadzimai kuLancaster House kwakaita kuti kodzero dzemadzimai dzisiyiwo mubumbiro reLancaster House Agreement iro rakashandiswa kuumba Zimbabwe muna 1980. Amai Misaira Mbwe Mushonga vanoti kunyorwa kwechibvumirano ichi pasina vanhukadzi vakawanda kwakaita kuti kodzero dzavo dzisaburutswa pachena.
Pasina madzimai acho patafura ukanzwa nyaya kuLancaster House kana kuri vanhu vekwaSmith vanga variko kwakusina mudzimai, kana vari vanhu vekwana Muzori vanga variko kwakusina mudzimai, kana kwakuri vanhu vekuZapo vanga variko kwakusina mudzimai, kana kuri vevanhu vekuZanu vanga variko kwakusina mudzimai. Saka hakuna kunge kune munhu angachikwanisa kuti ataure nezvekodzero dzemadzimai. Saka unozviona mumbiro iri kuti rakabharasiya izvozvo. Pane kudzidza kwataita iye zvino kuti bumbiro romutemo rinogadzirwa sei. Hamugadziri bumbiro romutemo rinenge risina vamwe vanhu vacho vanenge vachazoaffectwa nemutemo yacho. Saka kuti zvandiri kutaura izvozvo kuti vanhu vaikwanisa kugara pasi vagoti uyu ndiwo mutemo watakuzonoshandisa pasina mudzimai aripo kuti ataure, ndochekutanga chakakanganisika. Nyaya yeparticipation inyaya yehope. Hamugagadzirire vanhu mutemo vanhu vacho vasipo.
Amai Misaira Mbwe Mushonga vanotiwo chibvumirano ichakaitwa zvechimbi chimbi zvekuti havana kutarisa zvinhu zvizhinji zvine chekuita nekugara kwevanhu sezvo chinangwa chaive chekumisa hondo bedzi.
Bumbiro remutemo reLancaster House Constitution rine dambudziko ekuti tinozova kuti bumbiro remutemo rakabudiswa nevanhu vanga vachiedza kunyengererana. Vanhu vanga vachibva muhondo. Saka mukurukurirwo warakaitwa wangosiri mukurukurirwo wokuti ndowokuda kunatsogadzirisa zvinhu, wanga uri mukurukurirwo wokuti topa sei kutonga kuvanhu vatema. Tukaitarisa unoona kuti chinhu chakaitwa chimbi chimbi. Pakaita chibvumirano chekuti kutongwa kwenyika kwakuzoenda kune vanhu vatema. Chibvumirano ichi ndochachiri chihombe, saka hachina kutarisa zvimwe zvezvinhu zvaifanira kuti zvigadziriswe zvinoita kuti vanhu vagare nenzira dzakanaka. Ukaenda for example kune nyaya yatinoti Bill of Rights, panenge pakaiswa zvekuti vanhu kuti vagare zvakanaka, marights avo anenge akamira sei, unoona kuti ranga rine zviri zvishoma zvazvirimo mukati macho.
Izvi zvatsigirwa naMusvare Anna Chibhamu vanoti utsigirirwa kwevanhukadzi kwakabudawo pachena pakunyorwa kwechibvumirano ichi. Musvare Chibhamu vanoti zvinogaro vatambudza zvikuru kuti sei vanhukadzi vaive varwawo hondo yerusununguko vakasiyiwa pakazoitwa nhaurirano idzi.
Pakaitwa chibvumirano cheLancaster muna 1979 tinoona kuti madzimai vakaenda kuhondo havanawo kuzopiwa chinzvimbo chekuti vapinde muzvitaurwa zvaiitwa nezvibvumirano zvaiitwa mukonferensi iyoyo. Izvi zvakatidzorera kumashure sevanhukadzi. Tinoona nhasi ndo dambudzo ratinaro rekuti kodzero dzemadzimai hadzisi kufamba zvakanaka, dziri kuramba dzichidzokera mumashure nekuti vanhukadzi havasati vapiwa zvinzvimbo chaizvo zvakakodzera. Tinoona kana representation yekuparlamendi kana kupi, vakadzi havana zvinzvimbo, vachiri vanhu vashoma-shoma vari kuiswa muzvinzvimbo izvozvo.
Muzvare Tendai Garwe avo vanorwira kodzero dzemadzimai vanotiwo chibvumirano cheLancaster chaisaona vakadzi sevanhu, asi vanotiwo bumbiro idzvari riripo rinoedza kugadzira zvisiri muLancaster House Agreement.
Chaisaonekwa sevanhu muLancaster vakadzi vaimwe vaisakwanisa kuenda kana kunovhura bank account chairo pachizvezvi takukwanisa. Saka yakachinjwa zvayo zvino, asi tinotarisira kuti zvinhu zvichachinja.
Muzvare Belinda Chinowawa kuita rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanotiwo chibvumirano cheLancaster House chakadzorera upenyu hwevanhukadzi kumashure sezvo kodzero dzemadzimai dzaive muchibvumirano ichi dzaitarisa mitemo yemadzitateguru inozivikanwa pachirungu kuti customary law.
Lancaster House Constitution tikaitarisa yanga ine chinhu 1 chainge kanyanya kuipira panyaya dzemadzimai, chekuti yaitaura kuti madzimai mitemo yese inoafekta madzimai yaiswa pasi peyatinoti customary law. Customary law zvinoreva mutemo wemasikateguru edu. Saka zvaireva izvi kuti dzimwe nguva vakadzi vaitsimbirirwa nokuti customary law tinoziva kuti mainstances akawanda inenge ichidzikirira marights evakadzi.
Muzvare chinowava vanotiwo vanhukadzi vachine mutambo mukuru munyaya dzekuwana kodzero dzavo. Vati zvinovasuwisa kuti kunyange asvobumbiro ravapo richipa kodzero kumadzimai kukwiridzirwa kwakusati kwanyatsobudirira.
Tikatarisa constitution yedu iko zvino vanototaura kuti gender equality is one of the founding values, zvichireva kuti nyika yedu inoona kuti vakadzi nevarume vanofanira kunge vakafanana, vakadzi vanofanira kupiwa mikana yakafanana nevarume. But on the ground hazvisi kunyatso kuimplement kwakunze kwekuti mukatarisa muparliament iko zvino zvinonzi 60 seats are reserved for women. Izvozvo zvavakazviimplementa, but takaona muanalysis yatakaita kuti kurizevha kwavakaita masits evakadzi zvakatodzikisira kuparticipata kwevakadzi mupolitics, because vanga kunzi nevarume ini mutori ne 60 seats dzenyu kudhara, saka musaparticipate. Tikatarisa futi nyaya yegender commission inoestablishwa neconstitution iyoyoyo haisati yanyatsokuva fully operational. Mugore rakapera vakapiwa budget ye100,000 chete naminister of finance, zvichireva kuti even kuti vanyatsokushanda vanhu vanyatsoziva nezvavo hazvina kunyatsokuitwa zvakanaka izvozvo.
Rimwe gweta zvakare muzvare Tariro Tandi vanoti vanofunga kuti donzvo guru reLancaster House Agreement raive rekupa masimba kuvanhu vatema zvisinei nekuwanisa mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vativo kutevedzerwa kwemitemo yechivanhu mubumbiro iri kwakaramba kuchidzikisira vanhukadzi.
Mufunga ndakatarisa Lancaster House Constitution, nyaya dzekodzero dzemadzimai isusu taibva muhondo, zvazvakakoshera vanhu vakaenda kunogara pasi vachikurukura nyaya dzerusununguko rwedu, ainge iri nyaya yerusununguko rwenyika. Saka idzi nyaya dzekuti vanhu vechikadzi vange vachipowa mikana yakaenzana dzakanga dziripowo, asi vakanga vakanyanyisa kutarisana nekuti vakanga vawana mikana yakaenzana. Saka zvinhu zvazvakavakoshera hazviri zvinhu zvekuti vanhu vakwanise kuvhota, zvinhu zvaibata nyaya yanga yakanangana nekuwana rusununguko. Saka ndo zvandinofunga ini kuti pamwe zvakaita kuti nyaya dzevanhukadzi dzinge dzisina kunyanyisa kutariswa.
Pamapato aive kuLancaster House paive nemudzimai mumwe chete muzvare Izi Ziva, avo vaive pachikwati chezapo yaitungamirwa navaJoshua Ngomo. Madzimai anoti dai kodzero dzemadzimai dzakacherechedzwa zvizere pachibvumirano cheLancaster House Agreement ichi, dai mamwe matambudziko ari kusangana nevanhukadzi akapera kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.